Mauta ambi ndo zita, ambisinge tisindonya na kubatira. Asinti, jikonzo lo toto zizi ya kari. Wai zini, ziru kuira makura, ziru kuita. Atini chakaka tungu kosa, ambisinge kutu urumembe. Iparure ya tunotipa chungu social dialogue. Dialogue ino involve, iyo urumembe. Ino involve mamapato, wema kizimusi. Ino involve washandi, washandirwi. Ino involve mamama stakeholders, yese. Yeah, national dialogue. So we need to say, what do we need to do to address the confidence, to address the queer community, to address my problems, to sangana now in a unified and holistic and comprehensive manner, inclusive manner. I think inclusive. Urumende yezvapiyes iri yega igorukedza matambudziko emuZimbabwe inotoda kunge ichishanda zvakanyanya nemamwe mapoka nezvimwe zvikwata. Kana Bhaibheri rakataura rakati a house that is divided against itself cannot stand. Saka pari kudiwa iunit of purpose pakati pehurumende, pakati pelabor, pakati pemabusiness people, pakati pemamwe mapato. Tikwanise kunge tichiuya necommon vision yekuimbaradza upfumi hwedu.
Mati, imi zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvinozivikanwa zvii chaizvo?
Zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire chekutangisisa nyaya yeconfidence muformal system. Makaona mari zhinji iri kusekuleta muinformal, saka tiri kuita pari kuitika shortage muformal market, muformal banking system. Zvireva kuti mabhizimusi vanenge vachida kutenga zvinhu kunze kwenyika vari kuenda kumablack market, maparalel market kuti vange vachiwana mari. Mari iyo vari kuiwana nemapremium ari pamusoro. Zvozoitawo zvakare kuti cost of production ikwire uye maretail prices anga achikwira. Of course imwe nyaya iri kuitikawo inyaya yekuti hurumende, domestic indebtedness, chikwereti chehurumende, domestic debt yehurumende iri kukwirawo zvakare. Zviri kuita crowd out private sector, zviri kuita crowd out mamwe maeconomic agency. Of course nenyaya iyowo zvakare yeindiscipline iri kukonzeresawo zvakare kuti vamwe vanhu vange vachingokwidza mitengo zvinenge zvisiri justified. But nyaya hombe inyaya yeconfidence. There is a serious lack of confidence in the economy. Without mari isanga iti flower ma formal system political shortage mari irikuzo create ma premium at kukona. Ma premium iya ya ndo arikuzo driver ma mitengo yezvinhu kukwira kwemitengo yezvinhu. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunonyanya kukonzereswa nema premium Sore current premium ari muparalel market uye zvakare nemaspeculative activity nebehavior among my business people. Danyaya iyi indiscipline neconfidence.
Vamwe vari kuti hurumende inogona kugumisira yodzora nyaya yekuti inenge ichiudza vanhu kuti vatengese zvinhu nemari yakadii kana kuti maprice controls. Zvingashanda here?
Izvo hazvishandi. Takatozoona zvichitoitika pamitengo yechingwa nguva ichangopfuura iyi. Vanogadzira chingwa vanga vati taakuchikwidza ne10 cents. Hurumende yakati no, hamugonenge muchikwidza chingwa nekuti its a basic commodity. But taakuona kuti zvaakutoaffectawo zvakare even quality yechingwa chatiri kuona mumarket. Saka nyaya yemaprice control haishandi. Makatarisa pasi rese hakuna kwazvo zvakamboshanda zvekuti munokontrola mapraisi. Makakontrola mapraisi mauraya mabisa incentive yekuti vanhu vanga vachiita business. Saka pakashayikwa economic incentive yekuti vanhu vaite business kana vanhu vaproduce vavataproduce panoitika mashortages. Saka iyo hazvishanda, hakuna kwazvinoshanda. And handioni hurumende vachidzokorodza zvakare nekuti ndofunga kuti vakatodzidza chidzidzo munguva yapfuura yakunana 2007 kana 2008.